National News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishipeta yura tirimo Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omusi. Le U Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho ya Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatere tinosanga na zvakare manera nhasi kuri musi wemuvhuro chikumi 15 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC kuti ezvimwe zvemuchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus munyika unoramba uchikwira apo vakawanda vevari kubva kuSouth Africa varivo vari kuwanikwa vaine chirwere ichi.
Seipanguva ino ndipei simba nenjere nemazwi okukone kunyaradza avavo panguva ino vashayikirwa. Asi ndechinokumbira Mwari kuti varongomuna vatagwa fo vatamika ngedenda iri ndevechiramba varivo.
Mutungamiri wenyika vaemarsoni Mnangagwa votungamira vanhu mukunamata, asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachiratidza kunyunyuta nematengero avanoita.
Mutongi ati hakwanise kupikisa zvataurwa nemuchuchisi sekuti anotora muchuchisi semunhu anotaura chokwadi. Saka angu pachirimbo chekuti dzimwe nguva uchapupa wacho huripo, asi haasi kuziva kuti huripo here kana kuti kwete.
Adzimai matatu emdc akapambwa onyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, uye hama dzavo dzinonzi dziri kurambiswa kuvapa chizvekudya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika yose wasvika pamazana matatu nemakumi masere nevatatu kana kuti 383. Vapora vave makumi mashanu nevana kana kuti 54, uye vafa vachiri vanhu vana. Vanhu vavhenekwa kusvika pari zvino vadarika zviuru zvishanu nemakumi masere kana kuti 58,000. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana nevana kana kuti 6,244. Vapora kubva kuchirwere ichi vanodarika zviuru zana nezvipfumbamwe kana kuti 109,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni manomwe nezviuru zvipfumbamwe kana kuti 7.9 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere checoronavirus. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvina kana kuti 434,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu nezviuru zvinomwe kana kuti 3.7 million. Mutungamiri wenyika vaemarsoni Mnangagwa nhasi vatungamira nyika mukunamata nekutsanya kuti chirwere checoronavirus chisapararira nekuuraya vanhu. Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vatorawo mukana uyu kushora utungamiri hwavamunangagwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Makaina kanje
Vamunanga kwa vati shaka kosha kutivanu wanamatire nyika yavo nguwa dzose vachiti zvindizvo zvavanogara vachiita mudarire makurukota. Vati vanotenda Mwari kuti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 vashoma zvikuru.
We thank our Father God for continuing to suppress death in our nation.
Tinoda kupa kutenda kumusiki sezvo munyika ikwedu musina ndufu dzakawanda dzakonzerwa nechirwere checoronavirus ichi.
Vati vanotenda Mwari sezvo pakava nenguva yekugadzirira kurwiswa kwechirwere ichi chisati chapinda munyika kubva zvachatanga kuChina gore rapera. Vanamatirawo kuti chirwere checovid-19 chiwanirwe mushonga uye chisaramba chichitora upenyu sezviri kuitika. Momo vanamata pagungano iri vakamirira mubatanidzwa wezimba Zimbabwe Council of Churches va Ephraim Ngadziore vakumbira kuna Nyadenga kupora kwevari kurwara uye kubatana kwenyika.
Ipanguva ino tipei simba nenjere nemazwi okukona kunyaradza avavo panguva ino vashayikirwa. Asi ndechindokumbira Mwari kuti varongomuna vatazwa 4 vatamika ngedenda ichi ngevechiramba varivo. Takumbira mambo Jesu kuti vasachawanda vanofa. Tizwei mambo.
Asi mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya avo vasina kuya kugungano iri vatiranga risina kuvakoshera vachiti utungamiriri wenyika unofanira kutanga wagadzirisa ukama wavo naMwari.
Gore rapera iri muna January pane vakarohwa vakauraiwa vamwe pane maallegations ema rape cases iko zvinoti nevana vakaabductwa vakatochwa kubulawayo kupane akauraiwa nemapurisa zvese izvozvo zviri kuitika. Then vamunangagwa voti ngatiuye tinamate. Zvino Bhaibheri shoko raMwari muna Isaiah chapter number 1 kubva paverse 18 kusvika pa15 Bhaibheri rinotaura kuti anzi ndinonyangadzwa nekusimudzwa kwemaoko yenyu nokuti ari kuyerera neropa ari kudripa neropa.
Izvi zvatsigirwawo nemutevedzeri womutauriri weMDC vaClifford Hlashwayo avo vatiwo kunyange zvemunamato zvakakosha yanga iri tarisiro yavo kuti mutungamiriri wenyika agadzirise nyaya dzeuori kuitira kuti nyika pamwe nezvipatara zvivandudzwe kuitira kuti vanobatawa nechirwere ichi vawane kurapika.
Pahe uye mutsanye uye munamate zvekumanikidzirana zvekudini avishandi nyika izvozvino chainoda kuti vanhu vawane mabasa akanaka vawane zvekudya vawane mishonga.
Mibatanidzwa yemakereke yanga iri pagungano apa inosanganisira Zimbabwe Catholic Bishops Conference, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches pamwe neZimbabwe Indigenous Council of Churches. Zvimwe zvitendero zvanga zviripo zvinosanganisirawo maMuslim, maHindu nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.
Zvichakadaro vanhu vakawanda vanofamba nedzimotokari pamwe nemichovha vanonzi nhasi mangwanani vakundikana kupinda nekubuda muguta reHarare mushure mekurambidzwa nemapurisa pamwe nemauto avo vanonzi vanga vakarinda migwagwa mikuru yose inopinda muguta vachiti izuva rekunamatira nyika vanhu vadzokere kudzimba. Semuenzaniso vakawanda vanonzi vadzorwa kudzimba vanosanganisira vanobva kumabvuku nedzimwe nzvimbo dzakapotereza avanonzi vanga vachidzorerwa pamabvuku 10 off. Vamwe vanonzi vanga vachidzorerwa kudzimba vanga vachibva kudivi reku roundabout kuchitiwo vamwe vanga vachipinda muguta vachibva nemugwagwa wechitungwiza vachidzorwa kudzimba nemapurisa anonzi anga ari pamvura chena. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vakabatikana panguva yatavafonera. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichovha rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vanhu vanetseka chose kuti vanzwisise zvanga zvichitora nzvimbo. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers Women Rights ranyorawo padande mutande reTwitter richiti riri kutambirawo mashoko akawanda kubva kuvanhu vakasiyana-siyana pamusoro pedanho rekurambiswa kupinda muguta iri. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGoliath pamusoro pevamwe vanga vachipinda muguta vachibva nemugwagwa wechitungwiza vachidzorwa kudzimba nemapurisa anonzi anga ari pamvura chena. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vakabatikana panguva yatavafonera. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vanofamba nemabhazi nemichova Repassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vanhu vanetseka chose kuti vanzwisise zvanga zvichitora nzvimbo. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers Women Rights ranyorawo padande mutande reTwitter richiti riri kutambirawo mashoko akawanda kubva kuvanhu vakasiyana siyana pamusoro pedanho rekurambiswa kupinda muguta iri. Ngatinzwe hurukuru yataita nava Goliath pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vakawanda vadzorwa, ichokwadi kuti vanhu vakawanda vadzorwa kuti vasaende kumabasa, ichokwadi vanhu vakawandisa zvikuru kwangopinda vashoma vapinda rungwanani kuenda muguta. Vashoma vapinda muguta guru reHarare, pane mashoko atiri kutambira kubva nzvimbo dzakasiyana siyana. Vangu vasingape chikonzero kuti sei zvakadai zviri kuita. Tatombotsvaya kuti tifonere dispo weHarare tinzwe kuti chii chiri kuitika, chiri kunyatsoitika, chiri kuita kuti mapurisa nemasoja abati hana mumaoko. Hapana vachakwanisa kunge tichikwanisa kutaura naye.
Chiitiko ichi chakukanganisai zvakadii sevafambi uye vanhu vanenge vachienda kumabasa?
Nesu tava kutotya kufamba muguta reHarare. Nekuti hatizivi chinogona kuitika kana kuti chii chakumboitika. Takutotya nekuti kana vanhu vachienda kumabasa vodzorwa kumba, vamwe vachida kudzoka voramudzwa kudzoka, hatizivi kuti yava hondo here kana kuti ya state of emergency here. Tatova confused nezviri kuitika muguta reHarare kuti mapurisa nemasoja anogara akabatira hana mumaoko. Hatizonyatsonzwisisa.
Asi zvingava zvikonzero zvipi zvingaita kuti mapurisa arambidze vanhu kupinda muguta? Nekuti tinonzwa kuti hongu izuva rekunamatira nyika asi harisi zuva rekuti ringava zororo. Kandai riri zororo mapurisa arambidze vanhu kufamba pazororo?
Tayangoita fungudziro kuti senyaya dziri kumakotsi dzevanhu vanoita zvematongerwo enyika ndedzimwe dzanga dzichingofungidzirwa kuti dzinogona kukonzeresa dzevasikana vekusungwa. Ndo zvatafungirawo izvozvi sefamba kuita mashoko kuti kwanga kune makoti anga achipindwa nhasi.
Saka iye zvino zvinhu zvamira sei?
Iye zvino mota dzinotakura vanhu mudzimwe nzvimbo dzatanga kufamba dzisina manumber plate, dziri tindedzi. Vanhu vari kutakurwa vonosiyiwa papoint, vamwe vozotambira vachienda kumwe. Ndo zvimwe zvatiri kuona kuti vemakombi vamwe vaakutanga kufamba.
Vanga vari mutungamiri wesangano rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare muHarare neStudio 7. Dare ramajistrate muHarare nhasi ranyema mukana wekubvisa mari yechibatiso madzimai matatu eMDC anoti muzvare Joanna Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova. Ava vari kupomerwa mhosva yekutaura manyepo kumapurisa kuti vainge vasungwa nemapurisa pamwe nekupambwa mwedzi wapfuura. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare amai Bianga Makwande varamba chikumbiro chevatatu ava chekuti vatongwe vachibva kumba vachiti vanotenderana nezvakataurwa nemuchuchusi pamwe nemutikiti vari kuferefeta nyaya iyi kuti pane umbowo hunoratidza kuti vatatu ava vakapara mhosva yavari kupomerwa uye vanogona kutongerwa kugara muchirongo kwenguva yakareba. Vatiwo mashoko akataurwa nevatatu ava akasvibisa chimiro chenyika, uyewo kana vakapiwa mukana wekubhadhara chibatiso vanogona kutiza munyika nyaya yavo yozotadza kutongwa. VaJeremaya Bhamu nderimwe remagweta evatatu ava uye vanotsanangura zvatorwa nedare.
Mutongi ati hakwanise kupikisa zvataurwa nemuchuchisi sekuti anotora muchuchisi semunhu anotaura chokwadi. Saka angopa chivimbo chekuti dzimwe nguva uchapupa wacho huripo asi haasi kuziva kuti huripo here kana kuti kwete.
Asi vati havana kufara nemutongo uyu uye vachaenda kudare repamusoro kuti rongorore mutongo watorwa nhasi.
Panyaya yebeyo hatina kugutsikana kuti mutongo wapiwa ndiwo chaiwo wakakodzera pamutemo. Saizvozvo tichaendesa nyaya iyi mberi kudare guru kuti rionewo nemamwe maonero justice chaiyo chaiyo iitwe munyaya iyi.
Magweta evatatu ava achemawo kudare kuti hama nemagweta avo ange ari kurambidzwa kuvapa chikafu vari mujere kubvira musi wechishanu. Uye mutongi amai Makwande vati Zimbabwe Prisons and Correctional Services inofanira kubvumidza hama nemagweta avo kuti vava pechikafu vatiwo vatatu ava vanofanira kurapwa apo vanenge vari muchirongo vatatu ava vachadzoka zvakare kudare musi wa 26 mwedzi uno mune monyaya vatorwe nawo French Kore anoshanda akazvimirira pamwe na Samuel Takawira wekambani ye 263 chat avo vari kupomerwa mhosva yekuramba kuteerera mapurisa pavakaenda kunotaura nevatatu ava kuchipatara chavainge vachirapwa vadzoka kudarira magistrate Kumbare vakanzi vadzoke musi wa 25 mwedzi uno apo vachaziviswa kuti nyaya yavo ichatongwa rini mune monyaya dare nasiranzwa chikumbiro chamuzvina bhizimisi vadelish nguwaya chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatonge vachibva kumba panyaya dzavari kupomerwa dzekuti vakanyepera hurumende kuti kambani yedrugs international yaigadzira mishonga izvo zvakaita kuti kambani ipiwe basa nekambani yehurumende inoita zvemushonga yenatfarm ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Muzvare chokozani kupe nasi vadoma dzimwe nhengo kuve mukomiti yeNational Standing yebato ravo kusanganisira munin'ina wamushakabvu vaMorgan Tsvangirai apo kunetsera muMDC kuri kuramba kuchenderera mberi. Panze pemuzinda weMorgan Tsvangirai House paitirwa musangano uyu panga paine mapurisa anodzivirira mhirizhonga. Thomas Chiripasi anotipanya iyi.
Nhengo itsva dzapinzwa mukomiti iyi dzaziviswa nevamunyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora zvichitevera mutongo weSupreme Court pamusangano waitirwa pamuzinda webato iri paMorgan Tsvangirai House. Mumwe wevapinzwa mukomiti iyi ndivaManase Tsvangirai vano vemunin'ina wevaimbo vamutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. VaMonzora vati vaona zvakakodzera kuti vadome vanhu ava zvichitevera kusawirirana kwavari kuita nevari kutungamira bato reMDC Alliance va Nelson Chamisa.
Wekutanga munhu wata appointa ngandava Elias Mzuri vanova deputy chairman weparty. Wechipiri wata appointa ndava Chimanikire Gift Chimanikire vanova deputy organizing national organizing secretary. Kalipani Pugen are deputy spokesman. Chief Njovu are deputy treasurer. Gandhi Mzingwa are deputy secretary for elections. Mukuru mukuru we youth Taisa Shakespeare Mukoi vanomuziva vanomuziva semutungamiri aimbova mutungamiri weVanguard ndiye akanga ari mutevedzeri wa Happy Mochi Dziwa uyo akabuda mubato redu.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Shachwayo vati zvaitwa izvi mazadza dama hutsi hwefodya.
Izvi zvevanhu vanzi vaungana kuwa kumuzinda wedu weMorgan Tsvangirai House. Muzinda wavakapamba pakati pehusiku nemasoja. Saka zvavaita nhasi izvi kwatiri munechirungu inozinani event ndezvemusoro wakoni hatine nazvo havisi zveMDC Alliance ndezvavo kubato ravo.
Zvichakadai muzvare kupe vati kubva zvino zvichienda mberi vachange vachiita basa ravo vari paMorgan Tsvangirai House.
Tichiona tiri pano nhasi tiri kushandira paHarvest House. Harvest House e-building yeMDCT takatanga kushandira pano muna 2000 ende izvinozikana nemunhu wese. Hapana patichazoenda ndipo patakushandira paHarvest House.
Muzvare kupe vati vachadzinga nhengo dzeparamende dzichange dzisingatevedzere zvinodiwa nebato ravo idzo dzakasarudzwa dziri pasi peMDC Alliance. Asi veMDC Alliance vakatokwidza nyaya iyi kumatare vachiti bato ramuzvare kupe harifanirwe kubvumidzwa kudzinga nhengo dzebato ravo muparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Paita maonero akasiyana muchinhu inhasi panyaya yekuvandudzwa kwebumbiro remitemo panyaya dzinosanganisira kuvoterwa kwevateveziri vemutungamiri wenyika musarudzo, kusarudzwa kwevatongi vematare pamusoro edzimhosva nedzimwe nyaya. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo nhasi muchinoi, vaAbraham Nyoni vanoti bumbiro remutemo harifanirwe kuvandudzwa risati ranyatsoshanda, vachiti vatevedzeri vemutungamiri wenyika vanofanirwa kusarudzwa nevanhu kwete kudomwa nemutungamiri wenyika.
Tiri kuda kudzokera pamusoro pekutanga, pamusoro pavice president, kuti ano vanofanira kusarudzwa napresident anenge apinda. Izvozvo tinoona zvisina kukodzera, nokuti vice president kana president vachinge vabva ndiye anopinda muofisi yapresident. Saka munhu iyeye ngave anobva kune vanhu, ave anofunda zvido zvevanhu.
Asi nhengo yebato rezanu PF vakatenda Chitate, vanoti hapana chakaipa kuti mutungamiri wenyika adome vatevedzeri vake, vachiti mutungamiri wenyika anenge akapiwa masimba paanovhoterwa nevanhu.
Zvinhu zviri very important kuti president vaapointe munhu anenge achida. Reason being inenge iri issue yokuti ofisi yapresident iofisi, saka president anofanira kupiwa masimba yokuti aapointe munhu anenge achida kushanda naye.
Mumwe mugari wemuchinhoi vasikiwati Maposa vanotiwo vatongi vematare epamusoro vanofanirwa kuramba vachidomwa mushure mekubvunzurudzwa paruzhinji, kwete kudomwa nemutungamiri wenyika sezviri kuda kuitwa.
Mutungamiri wenyika haafani kunge achiapointa chief justice. Chief justice anofanira kunge achiitwa interview nesuvanhu ipublic.
Amai Kay Nqube veWomen Coalition of Zimbabwe vanoti kuwedzerwa kwenguva yemutemo unoita kuti madzimai 60 vapinde muparamende pasina kukwikwidzwa haufanirwe kupiwa nguva, asi kuti ugare uripo.
Section 124 of the Constitution iri kuda kuamendwa ndeti. Saka it's a temporary thing. Ndandirofunga kuti dai yanga yaita a permanent thing zvekuti tiwane kuti tikaramba tichinzi vakadzi vari kunzi mune maraisi akati and then tazozoti it's a temporary thing. Zvadii kuti tigare tangoita something chiri permanent.
Panyaya yekuti mutungamiri wenyika akwerete mari pasina kuwirirana neparamende, vaDavid Masango vanoti izvi hazvifanirwe kubvumirwa sezvo mari iyi ichizodzoserwa kubva kumichero inobhadharwa nevanhu. Vanhu vakawanda vakaita samai Michaneta Kambiri vanoti nyika haifanirwe kuvandudza bumbiro remutemo rine chekuita nekupa mutungamiri wenyika masimba, asi iyo nyika iine matambudziko akawanda anoda kugadziriswa.
Chizvaro zvemuzimbabwe pane zvinhu zvakatarisa nematambudziko mazhinji ekusafamba zvakanaka kweupfumi, utano, dzidzo pamwe nemhirizhonga. Idzi ndidzo nyaya dzinofanirwa kutariswa, dzinofanirwa kutariswa nehurumende.
Senzira yekutevedzera kuderedza mukana wekutapuriranwa kwechirwere checovid-19, vanhu vapinda munzvimbo yaitirwa musangano uyu yecoxwo vari muzvikamu zvina vasingadarike 50 paboka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Vagari vakawanda vekudziva resekwa extension vanoti vakatarisana nenguva yakaoma muupenyu hwavo sezvo vasina mari yekutenga mamaski ekudzivirira kuti vasabatwa nechirwere checovid-19. Vagari ava vanoti vanoda rubatsiro kuitira kuti vakwanise kutenga mamaski aya. Kirimudzamiri akashanyira musha wedziva resekwa extension ndokuti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wekudziva rasekwa extension amai Alice Chira chitauro vanoti vanhu vane mamasiki munharaunda yavo vanhu vanoapiwa kumabasa avo vachizopawo mhuri dzavo. Vanoti kuti dambudziko recovid-19 ripere, hurumende inofanirwa kubatsira vanoshaya.
Mask ndingaida asi chikafu handina. Saka kuti nditenge mask, handikwanisi kutenga mask, ndinototenga ufu. Dai government yatipawo mamask toona kuti yatinenge tinayo mari isusu todi totenga ufu.
Mumwe mugari wekudzivara sekwa extension muzvare Christina Chirodza. Avo vari kuita zvidzidzo ku Midland State University kugweru vanoti vari kushungurudzika nezviri kuitika munharaunda yavo nokuti vanhu havasi kana kumbopfeka mamasiki aya vachiti havasati vamboona munhu akarwara kana kufa neCOVID-19.
Vanhu havazauye vanotombodzidzisa. Vanhu varingoona kungati bhikozi hakusati kwamboripotwawo kesi kunoku sanhu vanenge vachingoti hakuna.
Panguva iyo vanhu vekudzivara sekwa extension nevamwe vanogara munzvimbo dzakasiyana siyana vari kuchema nerekushaya mari yekuti vatenge zvipfeko zvekudzivirira kubatwa neutachiwana hwecoronavirus. Pane sangano remask up Africa iro rine zvirongwa zvekubatsira vanhu zvikuru varombo nemamask aya muAfrica yose. Sangano iri iro rakatangwa kuNigeria ravawo nemumiriri waro muZimbabwe muzvare Rhoda Mandaza. Muzvare Mandaza vanoti vakaparura chirongwa ichi zvaonekwa kuti hurumende zhinji dzemuAfrica hadzikwanisi kudzivirira chirwere cheCOVID-19 dzega. Muzvare Mandaza vanoti vakatounganidza vanhu vanosona mamask aya muHarare zvokuti vanotarisira kuwana mamask ekutanga anosvika zviuru zvitatu vhiki rino.
Pavakatanga kufunga nezvemask up vakafunga kuti rega totraya kubatanidza nevamwe vari kucreative industry. The truth of the matter is muno muAfrica people cannot afford, vakawanda they will never afford that mask, even chero iri dot.
Muzvare Mandaza vanoti kunyange hazvo chirongwa chemask up Africa chakatanga kuNigeria nenyika dzimwe dzekuwest Africa, vaona zvakakodzera kuti vabatanewo nenyika dzekuchamhembe kweAfrica muchirongwa ichi kuitira kuti munhu wese anoshaya awanewo mamask aya. Muzvare Mandaza vanoti shiviro yechirongwa chavo ndeyekuti nyika dzemuAfrica dziwanirwe mamasiki anoita miriyoni imwe chete panyika yega yega ayo anozopiwa vanoshaya pachena. Mashoko amuzvare Mandaza anounza mufaro mukuru kumadzimai ekudzivara sekwa extension ayo anoti anoda rubatsiro sezvo asingakwanisi kutengera mhuri dzavo mamasiki ekudzivirira kuti vasabatwe nechirwere cheCOVID-19. Gurukota rinoona nezvekufambiswa kumashoko amai Monica Mutswangwa vanovavo zvakare vari kutungamira chikwata cheCOVID-19 Interministerial Task Force vanoti zviri kuvashamisa kuti kune vanhu vari kuti havasi kuziva nezvedenda reCOVID-19 nokuti inyaya iri kushambadzirwa pane fenyuro dzakasiyana siyana dzemunyika mazuva ose. Amai Mutswangwa vanoti COVID-19 iri munyika nokudaro vanhu vanofanirwa kugara vakazvidzivirira kuchirwere ichi nekupfeka mamask kana kushandisa madhuku avo nezvimwe zvinokodzera kuvhara mhino nemiromo yavo pose pavanosangana neveruzhinji. Amai Mutswangwa vanotiwo mutemo unosungira munhu wese kuti agare akazvidzivirira kuchirwere ichi kuburikidza nekupfeka mamask aya. Kudzamara vawana rubatsiro rwemamasiki aya vagari vakawanda vekudzivara sekwa extension vachagara vachitya kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kamwe nekusungwa nemapurisa sezvo vasina mamasiki ekuti vagare vakapfeka pavanosangana neveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 kudzivara sekwa, ndini Kiri Mudzamiri.
Chedu chelife talk nasi tiri kutarisa nyaya yekurwisa chirwere cheCoronavirus uye urongwa hwekunamatira kuti chirwere ichi chipere. Sezvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu wevanhu vari kubatwa necoronavirus munyika unoramba uchikwira apo vakawanda vari kubva kuSouth Africa vari ivo vari kuwanikwa vaine chirwere ichi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa votungamira vanhu mukunamata asi vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu vachiratidza kunyunyuta nematongero avo. Madzimai matatu eMDC akapambwa onyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso uye hama dzavo dzinonzi dziri kurambidzwa kuvapa zvekudya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.